Idanho rakanaka nekuti Hwange ikambani hombe, ikambani inobata chikamu chikuru muZimbabwe chekuunza marasha ari kushandiswa kugwenya remagetsi, endi Hwange inotengesa futi marasha kunze kwenyika zvine panyika foreign currency. Saka dambudziko rekuHwange ranga ragara nguva yakareba, saka tinofunga kuti hwaro hwatora hunokwanisa kubatsira Hwange idzoke back pachinzvimbo chayo chataiziva nayo. Asi ini ndinoona kuti aiswa pachigaro apa kuti akwanise kuita resuscitate Hwange kana asina kupuwa simba rekuti akwanise kubuda nemamessures nemasolutions, haana chakabuda nacho. Dambudziko reHwange kuona kwangu nderekuti rine matambudziko aro mamwe acho anoda kuongororwa pasina politiziswa mukati, sekuti vashandi vari kuHwange sikunzwa kwatinoita vari kuma 3,000 right. Ime kampani inonzi Makomo Resources inogadzira maco yechichopfuura magadzira anoita Hwange ine mashanda asvika ma400. Saka maparastatals haafani kuita basa rekuita national service kana kuita social warfare yenyika. Nevamwe vakaretire vatinonzwa variko ikoko kambani ikoko vatiyo nedzimba dzekambani nekuti vanonga vari veishanda musangano. Saka kwakaitwa munhu kuti kwainga aite reconstruction Hwange hazvibatsiri kana asina simba rekuti marara yangabve ichingachibva apa inongova ringori zita.
Asika vamwe muzvinafundo mugano vanoti nyaya yemarasha iyi inenge yakuti netsei tiri kuona kuno kunana America kune dzimwe nzvimbo dzinochera marasha. Pakauya vaObama zvanga zvaderera, asi vaTrump vari kuti aiwa hapana chakaipa kuti muchere marasha, vamwe vachiti zvinokanganisa mamiriro ekunze.
Kuno tiri kuAfrica, hatisiri kuAmerica. Kuno kudevelopment yedu ichirikubuda marasha haisati asvika palevhel yeAmerica, saka tinokwanisa kuzvirasisa kuti chiti kuAmerica hazvichaiti. Ivo kuAmerica vacho ivavo vari kutopoluta zvisikamboiti. Vane nzira dzavanondoisawo pollution mumhepo nemaindastri avo makuru makuru. Saka isusu patii pano, yes, tinofanira kuzofamba takuenda kunonzi green economy patinondishandisa magetsi nesolar newind power, asi hatisati asvika ipapo, tichiri kure.
Mubvunzo wekupedzisira, imwe nyaya iri kunetsa apa inyaya yechikwereti. Hurumende ingakwanisa here kutora zvakare chikwereti ichi zvayakamboitawo kune mamwe makambani?
Ii ndofunga kuti hurumende haina capacity kuda vangada vakatora, asi kuti capacity iri hurumende zvoti zviyatora tinozvitendera kuti vachitora. Nuri kutora wochengeita muhomwe chisikabhadharika hazvina zvinobatsira. Inii ndinofunga kuti business ingaringova business. Hurumende pari zvino right now yaka ine matreasury bills anosvika $7.6 billion. Mapepa vanoprinda akafanira mapepa aitetifiketi yekuchikora ekuolefu ekupa munhu ndo mari takupa iyoyo, ndo zvakotora mari nisa mubank nekuti iri kutinonga itoraitwa zvikwereti. Endi pa $6.7 billion pane zvikwereti zvaana Cotico, POSB, Agribank, ana Reserve Bank zvaingokombwa nehurumende tatora tateka over. Vaita take over but vaprinda mapepa vatipa isusu makaunti medu maane mabond note neRTGS.